ndini ni marvelous mshanganya huye ndi chiti hei no misoroye na uzedu za nasi chishanu gumiguru 25-2019. Mutunga miri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vauza vatsigiri vavo muHarare nasi kuti zvirango zvakatemerwa vakuru vehurumende ndiro gomarara rauraya nyika. Vanhu ava vange vafora mumigwagwa vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Asi vanopikisa vanoti nyaya yezvirango iri kushandiswa nezano PF kuvanza kukundikana kwairi kuita kutungamira nyika nenyaya yeuori. South Africa nedzimwe nyika vamwe vanhu vanoratidzira vachikurudzirawo kuti zvirango zvibviswe, asi vamwe vachiti hurumende ngaimire kutyora kodzero dzevanhu. Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kushishikana zvikuru nenyaya yevasikana vari kusiyira chikoro panzira nenyaya yepamuviri. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamongesi Masisi ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nezano PF uye kuratidzira kwaita vanhu nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.